I went yesterday na wazimai wangu kuenda kundo register kuzat district office kishida kundo register kuvota kichivotera pa Mema Primary School. I received the shock of my day. And akaona kuti Mema Primary School ichi appear pa mashejo akaiswa kuzat office zat. Iyo Mema Primary School haina kupetishwa pa macomputers zat. Zvaisina kuketswa pamacomputers ezeti zvinoreva izvo kuti munhu wese kubva pavhurwa maregistration center epamadistrict anoda kuvhotera pachikoro paNhema Primary School haakwanisi kuregistra chero ari kubhuruwayo chero ari kupi kana kupi muno muZimbabwe kuti andoregistra kuvhotera pachikoro paNhema nokuti mucomputa haina kufidhiwa. Saka I am very worried.
Ko ivo vezeki vari kuti kudii?
Ndakavabvunza ndikabvunza mukuru wacho unoitwa kuti muchengetwa ari kuHarare akati this problem cannot be solved overnight, but my worry is that mavhoti acharasika mangani because tinozviziva kuti ichazodzika kuenda kumahot senders mamwe, but hatina assurance yekuti paNhema Primary School blitz iyo irikuzouya and munhu anoda kurejista ari kwaari he will have been affected already. Umwe anga asingakwanisi kuzouya kumablitz. Saka I'm very worried.
Tichiona kuti idambudziko rinobata wemapato ose, hazvina basa kuti uri weZANU PF, uri weMDC, uri wechii, wesanga achivhotera ipapo paNhema Primary School. Vemamwe mapato vari kutiionazvo.
Zvati kumbofunza vemamwe mapato because harisi basa redu iroro. Isu tinee tichifungidzira kuti chinhu chese chiri political tikaona kuti chiri kuitwa tendered around icho chiri so simple icho neelementary understanding inodiwa apa ipolitics kazi tinobva tangofungira kuti vanenge vaona ground kuti vakasweya richi kana chiitwa chiri so simple choita sechiri difficult zeki haingamboshaya minzi dzokuita double check kuti iyi polling station yasiyiwa.